Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 28 kukadi 2023. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Masanctions mutemo weCongress hausi mutemo waPresident wekuAmerica ba, bato rine simba rekusimudza masanctions ndewekuCongress. President wekuAmerica anotofanira kuenda kuCongress achiti zvinhu zvachinja kuZimbabwe kusaka chisimudzai masanctions.
Zimbabwe yamisa zvibvumirano nemakambani mana aiireverera nekuchenesa zita rayo muAmerica nekune dzimwe nyika.
Vakanangana nokuti tobetserana sei neZimbabwe. Tinoziva isu kuti muzinda mukuru wamabhizinesi wemuAmerica, United States Chamber of Commerce, wakadzika muzinda wawo muZimbabwe mwedziyapfuura iyo isu.
Mutevedzeri wemunyori mubazi reAmerica rinoona nezvenyika dzemuAfrica reBureau of African Affairs anotarisirwa kusvika muZimbabwe nhasi. Mudzimai wemutungamiri weAmerica amai Jill Biden vanopeta rwendo rwavo rwekuAfrica. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe inoti aichashanda nemakambani ayakambotsvaka kuti achenese zita rehurumende achiireverera kuhurumende nevakuru vakuru vemuAmerica. Gurukota reZimbabwe rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaFrederick Shava vanoti kubva nhasi urukuru pakati peZimbabwe neAmerica dzichaitwa nehurumende dziri mbiri idzi. Zimbabwe yanga yakanyorerana chibvumirano chebasa rekurevererwa nemakambani mana anoti BTP Advisors, Mercury International Limited, Ballard Partners neAvenue Strategies. Zimbabwe yakabhadhariswa mamiriyoni nemamiriyoni emadhora kuitirwa basa iri. Nyanzvi mune zvematongero enyika muzvinafundo Stan Mukasa vanoti Zimbabwe yaifanirwa kuita zvayakaudzwa, zvinosanganisira kuita sarudzo dzakachena, kutonga pajekerere, kurega kutyora kodzero dzevanhu nezvimwe, vachiti havaoni chichachinja kusvika Zimbabwe yaita zvayakaudzwa.
Haisi nguva yekutanga kutsvaga makambani akadaro. Chini chaiitwa nezadu makore even kuchina waMugabe wakange wane makambani zavo awaiti wachasimudza masanctions nekuita zvese. Hapana chakambobudirira ngekuti hapana chakanaka chinobva kuZimbabwe. Iyo ndiri makambani anga achingoti zvimwe tichaita kuti musangane nemasenators ekuAmerica motaurirana across the table. Hazvina kumboitika ba wachigotiwo tichati muwe nekunzwanana nekuEurope, European Union nekuUnited Nations. Hapana chakambobuda. Wakati tichati vatungamiriri vekumusha kana wauya kuUnited Nations tichati wabvumidzwawo kutaura nevakuru vakuru vekuno kuAmerica, hapana chakambobuda. Saka mamiriyoni akaraswa iwaya.
Tiri kuona kuti gurukota reZimbabwe rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaFrederick Shava vanoti ivo kubva iko zvino hurukuro dzese dzichaitwa pakati pehurumende yeAmerica nehurumende yeZimbabwe. Munoona sekuti izvi pane mapudzi angabuda pazviri?
Hurukuro dzinoitika ndedzekubatsira zveutano, ndedzekubatsira zvekurima. Ndo hurukuro dziripo, hapana hurukuro dziya dzekuti kubviswe masanctions, hapana ba. Saka vanhu vekuAmerica vanosangana nevanhu vano maofficials ekuZanu wekuZimbabwe asi vanenge vachitaura nenhirike neFood Aid. Sezvamunoziva kuti America ndiyo yakabatsira panyaya yenhirike yeAIDS kuZimbabwe uku. America ichigonza futi kujika kwa kawanda chaizo kubatira wanu huku Zimbabwe. Ndo kune urukure ikokoku. Hakuna mazwe kuti zimwe wacha wane tiyo nyoro woko upisa masanchez. Hapana ba urukuro zakadaro. Wegu Zimbabwe wakataurewa pachena. Kuti kuite urukuro ze kufisimu za masanchez. Wegu Zimbabwe wakataurewa zinzo wanufana kuita. Asa hapana kala chenchi mweshe chenchi wakamba ita.
Saka kana makatarisa beruku munoona sekuti taurirana pakati peAmerica neZimbabwe kuchatangidza here nemwe nzira kana kuti zvinhu zvinongoramba zvakadaro.
Zvinhu zvinoramba zvakadaro ngekuti masanctions mutemo weCongress hausi mutemo waPresident wekuAmerica ba. Bato rine simba rekusimudza masanctions ndewe kuCongress. President wekuwekwa America anotofanira kuenda kuCongress achiti zvinhu zvachinja kuZimbabwe kusaka chisimudzai masanctions. Zvino weCongress ndiwo wanozovota kuti tosimudzai masanctions. Handisi kutomboona zvichachinja ba. WekuZimbabwe wanamunangagwa newezanu wakaramba wachiita zvavari kuita izvozvo ka hapana chichachinja. Ngekuti wakataurwa zvavanofanira kuti waite kunza ningirike free and fair elections kunza freedom ma basic human rights wakataurwa izvozvo wari kuramba kuzviita saka wakanzi mukaramba kuzviita isi hatitaure nemipa mukabvunza ma human rights mukaunza freedom of expression mukaunza freedom of assembly mukaunza free and fair elections tichagara pasi totaura manje kuti tosimudza masanctions acho wakaramba zvese izvozvo hapana zvavakamboita. And chimwe chinhu chikuruka ndechekuti maRepublicans nemaDemocrats wakabatana panyaya iyoyo.
Nyanzvi mune zvematongero enyika vachidzidzisa paIndiana University of Pennsylvania muzvinafundo Stan Mukasa vari parunhare nestudio 7. Gurukota rezvekudzidzana nedzimwe nyika vaFrederick Shava vakaudza bepanhau repadande mutande reNewshawk kuti Zimbabwe yava kuda kuita nhaurirano nedzimwe hurumende isingashandisi vamwe vanhu kana makambani. Mutevedzeri wemunyori mubazi reAmerica rinoona nezvenyika dzemuAfrica reBureau of African Affairs, Ambassador Robert Scott, vanotarisirwa kusvika muZimbabwe nhasi chipiri. VaScott vanotarisirwa kuita hurukuro pamusoro pezvakasiyana-siyana zvinobata America neZimbabwe. VaScott vachange vari muZimbabwe kwemazuva mana kusvika musi wa3 kurume. Nyanzvi mune zvemabhizimisi vachidzidzisa paDevry University muzvinafundo Elliot Masocha vanoti chinangwa cherwendo urwu ndechekuti nyika mbiri idzi dzitaurirane pamusoro pekudzidzana kwadziri kuita mune zvemabhizimisi, rubatsiro rwakasiyana-siyana runobva kuAmerica kusanganisa navana muzvinabhizimisi nevamwe.
Ambassador Robert Scott vari kutarisira kuinda kuZimbabwe musi wa28 kusvika musi wa3 March kwavachange vachinge vachinotaura ivo nana Minister of Foreign Affairs and International Trade vaFrederick Shava pamwe chete namakurukota mamwe anovona nenyaya dzemari vanga vamutuli nevevamwe vokunana Reserve Bank vanenge vachionekwa vepapo. Chinangwa chavo chokuinda ikokoko ndochokuti ivo vandotaurirana pane zvunhu zvavanoshandidzana zvizhinji zvacho zvakaita samabhizinesi pamwe chete norubetsero rwumwe rwungava rwunopuwa nyika yeZimbabwe sokunge ichingopuwa kwayaisingoita neAmerica kuzvirongwa zvakaita izvo sezvana HIV AIDS, zvirongwa zvakaita izvo seze zvimwe zvirwere kana muzvipatara kana kuti kune kwaita zhara. Saka ndivo vanenge vachinotaurwa navo ivavo sokunyorwa kwazvaitwa namamwe makurukota.
Misangano iyi nehurukuro idzi dzakanangana nei, Profesa Masocha?
Vakanangana nokuti tobetserana sei neZimbabwe. Tinoziva isu kuti muzinda mukuru wamabhizinesi wemaAmerica, United States Chamber of Commerce, wakadzika muzinda wawo muzimbabwe mwedziyapfuura iyo ichitidza kuti isu tavinga kuzoita zvamabhizinesi nemi zvamunoona petinga kwanisa kuita mabhizinesi nemi vakaungana novokumayunivhesiti novokuchamber of commerce vamabhizinesi muzimbabwe navamwe vese vachionesana saka pamusoro paizvozvo mutevedzeri wegurukota rinoona nezvokuAfrica kwese ndo rasimuka raakunanga kuZimbabwe kuti tinoona kuti zvatakabvumirana vuno kuWashington DC kwatakambodaidza vana minister Shava tikazouya kukazoendazve kuZimbabwe veUS Chamber of Commerce tavuyazve tichinatsokuona kuti tasvika papi nezvibvumirano zviya tasvika papi nenhaurirano dziya tasvika papi nezvinangwa zvedu zvose kuti izinda kupa zinda kutorera karinenge richiitika kuti Zimbabwe inopuwa iyo ichipa vaamerica tichingodaro mukudyidzana kwamabhizinesi asi zvese izvi zvinenge zvichaindirana nokuti sarudzo iri kuteverai inenge iri sarudzo yakajeka here
ko nyaya yesarudzo inopinda sei apa profesa Masocha zvinobatana sei uye zvinobatana papi
nokuti kusajeka kwesarudzo iyo kunogona kuzokonzera mvonga mupopoto kukonana kunozovhiringa zvirongwa zvine kudai kufambira America kuenda kuZimbabwe nomutevedzeri unoona nezvenyika dzomuAfrica dzose saka chinhu chokupemberera ichi kuZimbabwe kuti tafungwavo tambodarikwa isu nasachikwama weAmerica mai Yellen tikadarikwazve nomudzimai womutungamiriri weAmerica vaBiden tazochevukwavo tichivingwavo nomunhu mukuru mukuru unobva kuhurumende yeAmerica saka zvinhu zvokuti tinofanira kuchizvigadzurudza patakanzi tigadzurudze kuitira kuti
nyanzvi mune zvemabhizimisi vachidzidzisa paDeFry University muzvinafundo Eliot Masocha vari parunhare kuOhio neStudio 7. Zvichitevera kufambiswa kwegwaro rekukurudzira kuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa varege kusaina bhiri rePrivate Voluntary Organizations Amendment Bill, umwe mutsigiri weZANUPF anoti bhiri iri rakanaka zvikuru. Sekunzwa kwatakaita muchirongwa chino nezuro, vanorwira kodzero dzevanhu vanoti bhiri iri rinotyora kodzero dzevanhu naizvozvo. Vanhu vanofanirwa kusaina gwaro rinokurudzira kuti vamunangagwa vasarisaina. Nhasi tinonzwa kubva kuna Dr. Simba Mavaza avo vanoti nyika yega yega ine mvumo yekudzika mitemo yekuzvidzivirira nekuzvichengetedza. Chizvarwa cheZimbabwe, Simba Tembo nesangano reChange Organization pamwe chete nezvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvakazvimirira zviri kukurudzira vanhu kuti vaise ruoko rwavo pagwaro iri kana kuti petition. Ngati nzwei hurukuro yaitwa naEvans Zininga weStudio 7 naDr. Mavaza.
Mutemo unongorora mashandiro anoita mapoka akazvimirira oga yatingati mapvo kana kuti non-governmental organizations mutemo uri pamberi pemutungamiri wehurumende wakamirira kuiswa chidhindo chemutungamiri wehurumende kuratidza kuti unenge waamutemo zvazvinoreva ndezvekuti kana mapoka akazvimiririra akatanga kuita zvinhu zviri kunze kwemashandiro avo avanenge vataura vanobvumidzwa kuti vadzingwe pasina kuenda kumatare
kuona zviri zvinhu zvakanaka here
izvi zvakanaka nekuti zvinotipedzera kunguva zvinoita kuti nguva yedu isapere tichimhanya mumatare kana uri munyika yevaroma ita zvinoita varoma
mungape here muenzaniso pamabata apo
kazhinji vamwe vanoita basa rekukumbira mari nekuda kwezvipoka izvozvi voshandisa mari dziya kumukira hurumende nekuita kuti upenyu hwevana veZimbabwe ushate saka kana vachiongorora mashandiro avanoita zvichiongororwa nevatingati registrar of the PVOs registrar uyo anenge ane chidzidzo zvepamusoro pamusoro pemabasa iwaya saka haasi kuitira hurumende ari kuita basa rake sekubvunzwa kwanenge aitwa nemutemo saka hazvisi kuitwa zvezvo haisi ZANUPF iri kuita izvi asi inyika yeZimbabwe nyika yese inofanira kubvumirwa kushandisa mutemo wayo.
Masangano akazvimirira nanorwira kodzero dzevanhu ari kuti chinhu ichi hachina kunakira nyika, chichavatadzisa kuita basa ravo uye nekumbunyikidza kodzero dzavo. Batai ipapo zvakare tinzwa.
Munyika yese inofanira kubvumidzwa kuprotekta, kuchengetedza zvinokosha zvenyika yazvo.
Avo vanga vari nhengo yeZANU-PF kudunhu reUnited Kingdom vaMasimba Mavaza vari parunhare kuLondon naEvans Zvininga weStudio 7. Mudzimai mutungamiri wenyika amai Jill Biden vakapedza rwendo rwavo rwekushanyira nyika mbiri muAfrica, Namibia neKenya. MuKenya, amai Biden vakashanyira nzvimbo dzakawanda nekusangana nevakuru vemasangano emadzimai nevechidiki. Nyanzvi mune zvematongero enyika, amai Leinart Lela vanoti amai Biden vakaratidza kurwadziwa zvikuru pamusoro penyaya yenzara muAfrica nezvimwe zvinobata vechidzimai. Tabata amai Ndlera muNairobi muKenya kuti vatiudze zvavakaona kubva pasvika amai Biden muKenya.
Amai Jill Biden vakasvika munyika yeKenya kuNairobi apo pavakange vabva kuNamibia pavakakurudzira vechidiki kuti vave vanhu vanonyatsonzwisisa nyaya dzematongoro enyika. Zvikurisei nyaya dzedemokrasi kana kuti kutonga kweruzhinji. Rwendo rwavo urwu rwuripo zvekare pakusimbaradza ukama pakati peUnited States of America nenyika dzemudunhu reAfrica, nekuti pamakore adarika aya tiri kuona isusu kuti dunhu reAfrica riri kunyanyozemberana nechina. Izvi zvinove zviri kuita kuti nyika yeUnited States of America ione seiri kurasikirwa neshamwari zhinji. Saka mafambiro avakaita ndeaka aripo pakuti vakurudzire uyezve vasimbise hukama hwenyika yeUnited States of America pamwe chete nenyika dziri kudunhu remuAfrica kunyanya-nyanya Kenya neNamibia.
Ndiani akavatambira pavakasvika muKenya?
Amai Jill Biden vakagamuchirwa nemudzimai wekutanga wenyika yeKenya amai Rachel Ruto. Apo pavakakurukura maerana nenyaya dzekuvandudza madzimai panyaya dzezveupfumi. Amai Jill Biden vakazoendererawo mberi kunosangana nemadzimai musabhabha rinonzi Kibra uko kunogara vanhu vakawanda. Uko kwavakanosangana nemadzimai anoita mikando yemari pamwedzi yega yega, iri nzira yekuti kana vaisa zvavainazvo mutswanda imwe chete, gore richinopera mari yavo inenge yabereka.
Ko pane zvavakavimbisa nyika yeKenya here zvikuru sei panyaya yezvenzara yavakazvionera voga?
Amai Jill Biden varatidzika kusurukirwa nekurwadziwa nezvenzara yatakatarisana nayo mudunhu reAfrica kunyanyawo zvekare Kenya inove yawedzerwa nekusanaya kwemvura. Vati ivo nyaya yenzara yawedzererwa nehondo iri pakati penyika yeRussia neUkraine, chinove chimwe chezvikonzero chaita kuti dunhu reAfrica ripinde munzara. Tine tarisiro vahwande yekuti United States of America ichibatirana pamwe nemabato akazvimirira ega atinoti non-governmental organizations vachawanikwawo vachibetsera vanhu vazhinji nechikafu sezvatinomboona zvichiita kune dzimwe nyika dzinenge dzapinda munzara dzakaita sana Zimbabwe.
Amai Ndlera, sokuona kwenyu zvakanyanya kubata amai Biden ndezvipi, uye ndezvipi zvimwe zvavakataura vari muKenya?
Vahwande, dzimwe nyaya dzavakataura inyaya dzekucherechedza kodzero dzevana vadiki. Izvi zvinobvira pakuti achiriko matunhu emuKenya anoroodza vana vasati vabvezera, inove mhosva yakakura uye chinove chinhu chinomhurwa nebato rinoona nezvekodzero dzevana pasi rese reUnited Nations Convention on the Rights of the Child. Tinotarisawo zvekare kuti pahurukuro idzi dzichabetsera kudzikisawo zvekare kuchecheudzwa kwevanhukadzi zvinonzi female genital mutilation rinove dambudziko gurisa rinoshungurudza vanasikana pamwe chete nemadzimai.
Nyanzvi mune zvamatongero enyika, amai Laina Ndlela vari parunhare kuNairobi, Kenya, neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Zimbabwe Congress of Trade Unions inoti inoda kuti hurumende idzike mutemo unoratidza mari yepasi pasi inofanirwa kutambirwa nemunhu kana kuti minimum wage. Zimbabwe Congress of Trade Unions inoti nengo dzayo dzichashandisa dzimwe nzira kuona kuti izvi zvaitwa kana hurumende isati yaita zvainoda kuti zviitwe. Dutumpengo Cyclone Freddy inonzi yauraya vanhu vaviri ikapunza matenga edzimba mbiri kuChipinge nekuChimanimani. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira Mega zvamunofunga.
Wandoro mwara wenemi, nekuti zvamunotaura zvinobuda mukana wamenyu hazviwaki, zvinoparadza. Maticha ari kutambudzika munyika ino yeZimbabwe. Imimi ndiyo pamunotaura kuti maticha akagarika, ari muzvikoro ari kufara. Imimi kana muchifara nemhuri yenyu musafunga kuti vanhu vese muno muZimbabwe vari kufara. Mwara wenemi.
Ndadzoka zvakare mufanoni yadrogfe. Chandinofarira muupenyu hwangu, vana vamugabe andinofarira pamupenyu wangu, vakasiya vataura kuti kana tida shando kumuZimbabwe votera ichamisa. Havana buda kuhwanza ba, vakabuda nechokwadi. Saka vana veZimbabwe kana musingasinzise pfungwa dzakataura vana vamugabe, tongoramba takangodzvanyirirwa natenda angu.
Tinotenda nokuti panhau dzakanaka paStudio 7 apo mavese vashamarari. Tinokutendai nokuunza zvirongwa zviriko. Ko yese munangagwa kudaiko zvino kubatsira Zimbabwe yacho tiri muno mukati meSouth Africa. Takauya muno sei kuti tizonhasi taakutsvaka waakuda kutibatsira. Ngatanga agadzirisa zvakaita kuti vanhu vave muno muSouth Africa. Ndochisemo chatina chasanyepera vanhu zvaanoita haana kana nekutaura kumezo.
Ndemu mashoko awandorawa necondemned yaanodeserva mashoko iwaya. Haataurwi nemunhu ari muZimbabwe. Havasi kuSouth Africa here at the time that we are recording my audios are. But otherwise, kudai ari muZimbabwe nende munhu ari muZimbabwe ari kuziva kuti zvinhu zvakamira sei. Pamudai vakamboya ngavamboya vambotichawo zvepazvikoro zvatiri kuticha vamboonawo kuti zvinhu zvakamira sei, uye vamboipiwawo salary iri kupiwa ticha. Vambozviona kuti zvinomanejeka here.
Ini zvangu ndiri murayiridzi. Kuve murayiridzi kwazondishungurudza kusvika pachidanho chakanyanyisa. Unonzwa munhu mutungamiri achitaura kuti kwai mari inokwana. Uri haisi kutombokwana chinhu. Takuvara namastresi kuti wofa nezvirwere zvakawanda pamusara pekushaya kuti wozvifambisa sei. Chikafu haikwani. Vana vechikoro vedu vari pamba vakutofunda madhesiko, hatichakwanisi kana boarding kana wani mwana zvake kunzi kwai salari yakakwana. Inokwanei? Ichikona kunditengera kana hembe dzekupfeka kubasa kwacho ndakutopfeka bhero. Chikafu hatitauri. Zviri kurwadza izvi vanoti kwai tiri raiti vadzidzisi vari raiti. Chii chiri raiti papa? Mutungamiri for that mita chitaura zvinhu zvinorwadza kudai. Dai vachinyarara kana vasina zvekutaura.
Makadiko vana hwande. Ndini gogo ndinoda hangu kungobvunza kuti kare. Yes, kare wamangoramba makasungiringa. Vari kuti adiniko? Vanochizomusunungura kana vhoti yadarika. Iye ndiye unenge akasunga kuti vanhu vasavhote. Ah, zvinga zvakaoma chikwadi. Imiwe, isu tinongonovhota patinoda we. Izvo zvenyu zvokuti munosunga sikara kuti arege kuzodini kukambena. Tinongozvikambena isu tega. Tozvikambenera isu. Iye sikara wacho hwina kuti
chikumbirowo chedu kuti dai zvinhu zvanaka tadzokera kumusha. Muno mujoni matiri hamuchagari mapemiti ari kunza ari kupera muna June, mapurisa ari kunetsa zvari kutotanga kubata unoona na Bosman Pretoria. Zvino chishure chedu chekudai ambopinda mukomana tagona kubatawo payslip vamunangagwa makonewa. Generation nyowani ngaichimbopinda. Hakuna nyika inobudirira isati yava nerudzi rudoko kuti kuzochembera kuri pasvikaro. Ndatenda.
Madekwana akanaka vashamarari vedu pano pastudio 7. Regai ndipewo shungu dzangu pachaunga chese chakateerera kuti ko nhai vedu wei, mutemo wemuZimbabwe waita zvekudiniko? Munhu wakathiretena kuuraya munhu nepfuti kunonzi tomboongorora nyaya yake achifamba hake madiro kuzhoko. Jobs kana urimo nanhasi havarwadziwi, vari kuongorora nyaya yacho haisi kupera kuongororwa. Ko uyu wakosha chii Monzora? Wasiyanei naJobs kana oh, nekuda kwekuti munomushandisa muchiti muparadza mumwe mapoka. Ndo zviripoka izvi zvake zvekuti kwanzi yee vanhu vakabuda mupati kare izvi hazvina zvazvinotaura. Ngaabhadhare vanhu mari dzavo. Kana mushandi akashanda pakambani akadzingwa basa, kana kuti akasiya basa akanotsvaka rimwe basa akashanda kumwe, hazvireva kuti mari yaakashanda abhadharwe. Ini ndonzi chiko pano patembisa? Ah, ndatenda zvangu.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Nyika yeAmerica yapendera kucherechedzwa kwenhoroondo yevanhu vatema kana kuti Black History Month muchirongwa chemwedzi wese wakukadzi. Chirongwa ichi chinoitwa gore rega rega. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Evans Zininga abata chizvarwa cheZimbabwe chinorwira kodzero dzevanhu vari mutauriri wesangano reMTC Educate a Girl Incorporated, amai Lucy Chikowero, kuti tinzwe maonero avo.
Ini ndinoona nyaya yekupembererwa kweBlack History Month yakakosha zvakanyanya. Chekutanga ndechekuti tagara tichitongoriwo vanhu vatema munyika ine vanhu vakasiyana-siyana. Muno muAmerica vanotaura kuti it's a melting pot, zvinoreva kuti kune vanhu vendudzi dzakasiyana-siyana nemaculture akasiyana-siyana. Saka kupemberera Black History Month kwakakosha pakuti vanhu vatema vakaudzwa kuno munguva yehunhapwa vane culture yavo yavakanga vaina kukanwa different maculture iwayo, maachievements of the Black people munyika ino. Saka zvinotikosherawo isusu sevauyi vakabva kuZimbabwe nekuti tinenge tichikonopindawo munhoroondo dzenyika ino, uye zvichitisimudzirawo sevanhu vatema nekuti kana ukapinda munyika mamunenge muri maminorities panovaoneka inferiority complex, kanozogona kubata vamwe vanhu. But kana paine mwedzi unotarisa maachievements Black people munyika, zvinobatsira kuramba kuti uri paequal footing nemunhu wose.
Kune vana vaakuzvarirwa kuno kuAmerica, vamwe vakauya vachiri vadiki vakazorererwa muno vakakurira muno, vangadzidzawo zvipi panhoroondo iri kutaurwa nezvayo iyi pamusoro pevanhu vatema munyika muno?
Vana vedu vatiri kuzvarira kuno vanhu vatemawo zvakare. Zvinobatsira kudzidza nhoroondo yenyika kuti vagoziva pavanofamba munotsvedza nemusingatsvedzi, nekuona zvakare nekuti mavanenge vachidzidza imomo munenge muine remnants yatinoti rusarura ganda iya. Asi kana vachiona kuti aiyo takambova nemutungamiri wenyika munhu mutema muno, zvinhu zvakafamba zvakanaka the highest office munhu, takava zvakare nevatambi kana vaimbi kana CEO kana entrepreneurs varizvana muzvina bhizimusi vevanhu vatema, hazvizovapa kakudzidzisirwa. Zvinodzidzisa zvikuru kuti munhu wese ane identity and it is very important to celebrate your identity.
Ndiri muWashington DC, ndini tano.